Vanhu vazhinji vakaenda kumunamato wekurangarira amai Mandela vakabva kumapato ezvematongerwo enyika akasiyana siyana emusouth Africa. Vamiririri vemizinda yedzimwe nyika musouth Africa pamwe nehama neshamwari, kunyange hazvo vanhu vakawanda vakange vari pamunamato uyu vaive vanhukadzi. Vachitaura pamunamato uyu, imwe nhengo yeANC amai Jessie Duale vakati amai Mandela vakange riri gamba, vari munhu asina humbidzi dhoga. Vachitaurawo pachiitiko ichi, mutevedzeri wemutungamiriri weSouth Africa vaDavid Mabuza vakati amai Mandela vakachengeta vanhu vakawanda mumba mavo apo vatema vakange vachirwira rusununguko. Vakatiwo amai Mandela vakange vari munhu akashinga asina utsinye aibatanidza vanhu uyewo vakange vachivenga rusarura ganda. Vakavimbisa kuti nyika yeSouth Africa ichaenderera mberi nekusimudzira nyika yavo sezvo ichi chaive chido chemufi. Nyanzvi mune zvematongerwo enyika vaDhewa Mavhinga vakarumbidza amai Mandela vachiti ndivo vakaita kuti zita ravaMandela riite mukurumbira panguva iyo vaNelson Mandela vakange vari mutirongo. VaMavhinga vakati nekuda kweizvi nyika yeSouth Africa yakarasikirwa zvikuru nekushaya kwavo.
Vasiri amai Willie Mandela zvichida zita ravaNelson Mandela rikande rakatsakatika risina kuita mukurumbira panguva yavakapedzwa remakumi maviri nemanomwe vari pasi peusungwa hwevachena.
Vanoona nezvekufambiswa kwemashoko mubato unopikisa reMDC mudunhu reJohannesburg vasimba raShimujei vanoti kunyange hazvo amai Mandela vakavasiyira rushingi, dambudziko riripo nderekuti vashaya panguva iyo dzimwe nyika dzemuAfrica dzakasununguka dziri kudzvinyirira vanhu vadzo.
Ushingi hwavo hwavaionawo munguva yapatoti munguva yekudzvanyiriwa kwemasouth africans nevarungu hwakaita kuti Africa isununguke muzuva ranhasi. Asi tichipembera kudaro totanzi Africa tinoonekwa tichirwadziwa kuti mama wenyu upenyu hwavakararama totanzi Africa nhasi kuti Africa yacho yakasununguka here. Tota vana vekujarasi vano muudzvanyiri totanzisa vana vekuswaziland toenda kwedu chabhuku.
Mutungamiriri webato unopikisa reNkata Freedom Party vaMongosuthu Buthelezi vakati amai Mandela vaive hanzvadzi, amai uye ushamwari, kwete kwavari chete asi kuvanhu vese. VaButhelezi vakaenderera mberi vachiti amai Mandela vaive munhu akanga akashinga uyewo akachengeta mhuri dzakawanda apo nyika iyi yairwira rusununguko. Vemapato anopikisa hurumende vakakurudzira hurumende yeAfrican National Congress kuti ienderere mberi nezvido zvakarwirwa naamai Mandela pamwe nekuti hurumende yavaRamaphosa idzore ivhu kuvanhu vatema. Amai Mandela avo vakange vave nemakore makumi masere nerimwe vachavigwa nemugovera uno muguta reJohannesburg. Ndakamirira Studio 7 muJohannesburg, South Africa. Ndini More Blessing Munzoma.